ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 25 Gugumbi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kurwa nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa zvakare kubva nhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizimisi pamusoro pemitengo yezvinhu nemari yekunze. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mangwana chipiri muBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. The Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA inozivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa kubva nhasi muvhuro April 25 zvichitevera kudzikiswa kwaakamboitwa mwedzi wapera. Kubva nhasi dhiziri rave kuita madhora emuZimbabwe 264 nemasenti 77 palita kana dora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi manomwe nerimwe $1.71. Ukuwo peturo ichiita madhora emunyika 252.40 palita kana kuti dora rekuAmerica rimwe chete nemasendi makumi matanhatu nematatu $1.63. Mwedzi wapera mafuta aya akadzikiswa mutengo nemasendi masere. Mafuta erudzi rweethanol anonzi adzoka zvakare mushure mekumboshayikwa kwawo pakutanga kwegore. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rabudisa kubaro rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizimisi. Mutungamiri wesangano iri vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti vana muzvina bhizimisi pamwe chete nevatengi vakatarisana nedambudziko guru vachiti zviri pachenavo kuti hurumende iri kuedzawo kuti idzikise kutambudzika kuri kuita vanhu. Vachiti hurumende iri kuratidza kuti inoda hurukuro nevamabhizimisi. Vamutashu vayambira vemabhizimisi kuti kana vabuda mumisangano iyi varege zvekurova bembera. Izvo vanoti zvinogona kukanganisa nhaurirano pakati pehurumende nevamabhizimisi.
Zvakanangana negwaro iroro ndezvekukurudzira nhaurirano pakati pehurumende nemabhizimusi. Tirikungoti isisu sesangano tinoziva tose kuti tiri nematambudziko atiri kusangana nawo sevemabhizimusi, kusanganisirawo nevatengi, uyewo hurumende inenge ichitarisirawo kuti inge ichidzikisa kutambudzika kunenge kuchiita vanhu kubudikidza nenhaurirano idzodzo. Asi kuti tisvike pachinhano chekuti vamwe vamire uko vamwe vamire kurumhiri kworukova, hazvipe budiriro uye hazviunze gwara ratakanangana naro tose tose rekuti mafambisirwo ezveupfumi adzikame kana takanangana nenhau yeinflation uyewo nenhau yeparallel market exchange rate, kushinjwa kwemari pamusika mutema.
Saka vamutashu sesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, chii chamuri kuita pamusoro pazvo?
As sesangano isusu taona saka kodzera kuti tikurudzire hurumende nevemabhizimusi kuti varambe vachienderera mberi nekutaurirana, sezvo hurumende yanga yarakidza chaizvo kunge ichida kutaurirana nevemabhizimusi kuburikidza nemusangano masvondo maviri akapfuura wakaitwa kutungamirirwa nemutungamiriri wezvemari nezveupfumi Professor Muturi Ncube, apo vakasheedza vanomirira mabhizimusi vakasiyana-siyana, uyewo mukuru webhanga reReserve Bank vaJohn Mangutya vakagadzirawo zvakare yandingati nharaunda platform yatiri kusangana mabhizimusi nehurumende. Mumisangano iyoyo muri kubuda zvamo kuti hurumende iri kuda kunge ichigadzirisa matambudziko anenge achisanganisiwa nawo nevemabhizimusi uye nevagari. Saka tikati isusu sevemabhizimusi tikatanga kubuda kunze uko torova bembera, zvinogona kunetsa kuti nhaurirano dzinenge dzichiitika idzi dzifambe zvakanaka pakati pehurumende nevemabhizimusi. Saka kurudziro yedu ndiyoyo yekuti semabhizimusi ngatibotera mai tichiramba tichisangana nehurumende sezvatanga tichiita pamashure apo tichiita nhaurirano idzi.
Pane chamamboti manzwa here kubva kuhurumende maererano nenyaya iyi?
Ndingati inini tagara tiri kutaurirana nehurumende mukatarisa kubva muna Oktobha wegore rapfuura kusvikira pari nhasi, ndofunga mwaka umwe neumwe tiri kuita nhaurirano dzekuti isusu tinge tichigadzirisa mamiriro enharaunda iri kuitirwa mabhizimusi, nekuti veruzhinji vari kunyanya kuchema chaizvo nenhau yekusagadzikana kweexchange rate. Uyewo kana takatarisana nekufamba kuri kuitawo zvinhu munyika pasi rose, hondo yerussia neukraine imwe yezvimwe zvakonzerawo mamwe matambudziko akafanana nekusafamba zvakanaka kwegorosi, uyewo nekrude oil ndo yabva yaitawo kuti mitengo isaterame, mitengo yechingwa nemitengo yemafuta yekubikisa. Asi ndingati inini auction system inofanira kuramba iripo. Ndinodavira kuti kune vamwewo vanenge vari kumapazi akasiyana-siyana yamabhizimusi vane mufungo wekuti auction system ngaichibviswa mari iende paopen market kana kuti pamusika unenge uri pachekerere. Asi ndinoona sekuti inini kubva pauya auction system oyo yaita kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika zvikwire kubva pazvikamu makumi matatu nezvina kusvikira pazvikamu makumi matanhatu nezvishanu pairi yezvino, uye zvinhu zvinogadzirwa muno zvakakwirawo zvakare kusvika pazvikamu kupfuura zvikamu makumi manomwe, uye takakwanisa kubvisa nhau yekushomeka kana kushayikwa kwezvinhu kumira mumitsetse takamirira chingwa, hupfu neshuga kana mafuta ekubikisa. Izvozvo zvanga zvapera kubudikidza nekuveko kwakaitwa auction system. Saka isusu kurudziro yatiri kuita isusu kuhurumende ndeyekuti kunyange dai zvazvo kuine vamwe vari kumabhizimusi vane mufungo wokuti inge ichimira, ndinofunga kuti haisiri iyo nguva yacho, nekuti pari zvino hatina kutarisana nematambudziko emunyika chete asi takatarisana nemamwe matambudziko ari kubvawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana.
Avo vange vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe International Trade Fair ichatanga mangwana chipiri, asi mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vange vakatarisirwa kuzovhura zviri pamutemo musika uyu havasakwanisi kuuya zvichitevera kushaya kwevaimbova mutungamiri wekenya vaMwai Kibaki. Tichienda pamhepo, tange tisati taziva kuti achatora nzvimbo yavaKenyatta kuvhura Zimbabwe International Trade Fair ndiani. Asi iyo Zimbabwe International Trade Fair yabatsira Zimbabwe zvakadini kubva zvayatanga kusvika pari zvino? tabata nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvina fundo Elliot Masocha kuti vatiudze pamusoro peZimbabwe International Trade Fair.
Chidangwa chegungano iri ndocho kuti mabhizinesi akasiyana siyana kubvira kumaindustry akasiyana anoita kana namauniversities zvavo vanenge vachiratidzira zvinhu zvavanoita zvavanoda kutengesera vanhu mungava muZimbabwe kana kuti kunze kweZimbabwe. Igungano rinosanganisira zvekare makambani ari muZimbabwe neari pasi rose anenge achida kukudza mabhizinesi avo. Saka igungano guru muZimbabwe kudarika mamwe makungano ese evanoita zvamabhizinesi vachiratidzira zvavanenge vachiita.
Kana makatarisa nhoroondo yeZimbabwe International Trade Fair iyi, Zimbabwe iri kuita nenzira yakanaka here?
Vari kuzama kuita nenzira yakanaka veZimbabwe, asi tichitarisisa kuti ine nzira kune kuri kudzidza kuita bhizinesi nepasi rose, nokuti ndo pepose yacho hombe yokuratidzira pasi rose kuti isu tine zvakati zvamusinai imi zvamunogona kutenga kwatiri. Makambani okunzewo achiti isu tine zvakati zvatinogona kutengeserai. Saka ndinoona kuti kudzidza kwacho kuri kuita Zimbabwe kunenge pamwe kunotishomekei, ndichitarisa iniso munhu unodzidzisa mabhizinesi uno pamwe chete achizoenda kuZimbabwe kunodzidzisa mabhizinesi ikoko, pamwe chete nokunosangana namabhizinesi kuti tinozokonewa senyika samabhizinesi kuti vaya vashanyi varenge vauya kuZimbabwe vanga varenge vavinga misangano yakaita seiyei kana kungovinga zvavo kunodya mari dzavo, kana vangobva kuZimbabwe nyangwe anga achigara pahotera, hotera yacho mukangamwa zvachose. Tikatarisa isu mabhizinesi akaita sekune dzimwe nyika sekune ana Dubai, ukangokwira chete ndege yakaita seEmirates havasi vakakukangamwa, vanenge vachitoziva kana zuva rawakazvarwa chairo rebhabhadhi rako, pamwe chete nokukonyedzera kuti udzoke zvekare, nokuti vanohwisisa kuti mubhizinesi customer wawagara unaye ndiye atingati iya ndiyo treasure iyeye. Customer wawagara unaye haidhuri kuita bhizinesi nayo, pamusoro pokuti gore negore tinechingotsvaka makastoma matsva, kana vaenda toti hanyanani hatiendi kana kuvamona. Ndopandoona kudzidza kwedu kuZimbabwe zvebhizinesi kuri kusarira shure chaizvo. 42 years dataya nadzo idzi taidero taakuziva zvinoitawo dzimwe nyika, taakutodzidzisa dzimwe nyika bhizinesi inoitwa nenzira yakati.
Saka kana makatarisa nhoroondo iyi sekutaura kwatamboita, munoona sekuti yakabudirira here kusvika pari zvino? Yakabudirira here kuita zvinotarisirwa kuti zviitike?
Nerimwe nzira yakati budirirei, asi nerimwe nzira yandingachidzira huru zvikuru haina kunobudirirei, nokuti kana tichitarisa isu zvinotengeswa munyika zvihombe hombe kudarika zvimwe zvose, tingati isu zvinhu zvakaita sezvinovingwa navashanyi kwete Victoria Falls chete. Kana tikatoona Victoria Falls mapopomaya tinogona kutonyara, nokuti anototengeswa kuSouth Africa sokuti ari muSouth Africa kuvashanyi, isu muZimbabwe tirimo. Totarisa zvekare musimboti weZimbabwe waidero pasi rose richiuya kuZimbabwe, iGreat Zimbabwe Ruins, nokuti tikatarisa Great Zimbabwe Ruins ndo kwakabva zita reZimbabwe. Hapana kanyanyika imwe zvayo pasi rose inezita rakabva pachivakwa chakaita saichocho, hatitombozviwi. Saka ndo kumwe kukadza kuri kuita Zimbabwe International Trade Fair, hatichikwanisa kuzvitengesa isu senyika, tinomirira kuti mabhizinesi zvayo azvitengesere, kana vaona mari dzavo vodi vosviduruka. Kwaiwo hurumende iri kutengesa Zimbabwe papi? Nokuti vashanyi vakauya sezvinoita nyika yeFrance kuti ndiyo inovhizitirwa navanhu vakawanda kudarika pasi rose, vakavuya munyika vanouya vachizadza mahotera, vanouya vachitenga zvavanotenga, vanouya vachidya zvikafu, mabasa achimuka imomo. Hatizviwi izvozvo kuti chii chikurukuru chacho kuZimbabwe chatinoda kutaridza pasi rino rose chachiinacho chisina imwe nyika pasi rose.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvina fundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. mutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron nezuro vakakunda kechipiri musarudzo dzemutungamiri weFrance vaMacron vakange vachikwikwidzana naamai Marine Le Pen vaMacron vakawana zvikamu makumi mashanu nezvisere nechikimbu kubva muzana 58.5% kukuwo amai Le Pen vachiwana makumi mana ane chimwe nechikimbu kubva muzana 41.5%. Kukunda kwava Macron kwakatambirwa nemufaro mukuru nenyika zhinji dzekumadokero zvikuru America nenyika dzeNATO. MuNewsday mune nyaya inoti varidzi vemabhazi vari kupomera mhosva Zimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti iri kunanga vanhu vasina mhosva muchirongwa chavo chekubata vanhu vanopinda nekubudisa zvinhu munyika vasina magwaro. Mapurisa ari kutora mabhazi avanoti awanikwa aine zvinhu zvisina magwaro. Zvimwe zvinobatwa mumabhazi awa zvinosanganisira doro, machira, mabhegi ane mbatya itsva, shangu, sipo nezvimwe zvinonzi zvinokosha zviuru nezviuru zvemadhora ekuAmerica. MuNewsday makare mutauriri weparamende vaJacob Mgenda vanoshora mitongo inopiwa vanhu vanowanikwa vaine mhosva dzeuori vachiti mitongo yacho midiki uye inokanganisa kubviswa kweuori munyika. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pamusoro wevana veZimbabwe pastudio 7 apo. Pastudio 7 apo. Ndini John Mahachi, South Africa. Soro yetiri kuchambwa pana vakamambo kuzifa uko. Ndiyo same soro iri kuda kutambiwa naJulai Moyo. Yekuti vanoda kudzinga vanhu vakasarudzwa nevanhu vachiisa vanhu vavo vanoziva kuti ndoo vakaita navo huori. Munhu iyoyo vakaba mari yakawandisa yenyika Bulawayo neHarare. Vanhu vari kumwa svina izvizvi muHarare, marara achakuru, svina dziri kufamba, vanhu vachitochera svina vachimwa zvirwere. Ende zvirwere kana zvichiuya ka zvinenge zvisina kunanga munhu wezano kana munhu weTPC kana munhu weBC. Chirwere chinobata munhu wese chizvarwa chezvarwa kunyange neni zvinogona kubatwa nechirwere checho. Saka tose vana veZimbabwe sine kuti uri munhu wakamira sei, munhu wese kana uri chizvarwa cheZimbabwe tisatenda kubiridzirwa pfungwa kudero. Vanhu ava vari kutamba nebrains yedu, tiri kutambwa tsorwa. Ngatisumuke iye wacho Julai Moyo ndiye anofanira kusiya basa. Tisumuke tose timache tipinde mugwagwa asiye basa iye Julai Moyo wacho.
Magadi no studio 7 vashamarari pamwe chete nevateereri vose. Handiri kutendai vashamarari nekuti panhau dzechokwadi muchitefenyura musina divi ramare karerekera. Aiwa, ndinonyanya kuda kungokutendai chete naizvozvo. Zvese zvakawanda kuda zviri kuitika, regai dzatimboona zvichaitika zvichapera. Asi ndichandoda munyaya yekutendai nacho ndei kuti munotipa nhau dzina kwadzi dzakarerekera chete.
Kana nyika yedu yakanaka, kana nyika yedu yanga yakanaka, zvavanoti vari kunze kwenyika vanenge vachi Zimbabwe yakanaka, ivo vari muAmerica. Zimbabwe yakanaka uri kuBotswana, Zimbabwe yakanaka uri kuAustralia. Vanobateiko kana Zimbabwe yakanaka? Ndoo mubvunzo wangu. Vanhu vezanopiefa vanoti Zimbabwe yakanaka, ivo vakatiza. Alright, chinguri ndagara muZimbabwe muya handisati ndambosangana nomwana wamunangagwa ini. Chinguri ndagara muZimbabwe muya handisati ndakambosangana nomwana waMP. Chinguri ndakagara muZimbabwe muya handisati ndambosangana nomwana waChikwenga. Kana panogara Chikwenga handipazivi, kana panogara kana kuona iye munangagwa chai chai handimuzivi. Vana vakwa chai chai hativazivi nenyaya dzokuti vanenge vasimo vari kune dzimwe nyika vachidya munati wenyika, vachidya kunaka kwenyika yeZimbabwe. Isu tinotsvaka tichishandisa maboko edu, tisinenge tonzi chirobwa dzidzimba.
Kwazivai pastudio sei vachinotimba chavanogona nechekudzivisa vanhu veTPC kuti vasapinde muparliament nekuti vakapfeke mayelo tie. Ko ivo vachinotimba vari kukoniwa nei kugadzirise rodhi yemurambinda rodhi from Rambinda to Bechner Bridge. Warukumbokoni wanepi gadzirisa. Tirikumbokoni kuti vaigadzire chiko. Chiko tirikumbokonzesa kuti vasaigadzirisa. Iwo asi anokona nechekumisa vanhu veCCC kuti vasapinda muparliament. Asi vachikona kugadzirisa road. Kumire road yedu kuti igadziriswe iwone tara. Makore mangani asarungoti kwai tinokona kuzvigadzira. Why asingagadzirisi? Ndo pano mvunzo wangu ndingafara chaizvo kana message yangu ine ikasvika kuna vachinotinda ndonzi kulevo.
Morei muraiti here? Muri kutaura naEnoch Stole, zvizvarwa cheZimbabwe. Vobva ndiri pachipinge, ndiri muno muSouth Africa muPitori. Nga ndichida kuzwawo maererano ne takambonzwa kuchizvikuru kuuya mabhazi ehurumende yedu yeZimbabwe iri kuuya muno kuzotora zvizvarwa zveZimbabwe. Saka ini handisi kuziya kuti zvakabudirira here zvekuti mabhazi auye kuno azotitora, because kuno hakuna kumira mushi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kungopondiwa pamadiro, zviri kumhanyirirwa pamadiro. Saka hurumende yemuno muSouth Africa yatadza kudzora zvizvarwa zvemuno muSouth Africa. Saka handisi kuziya kuti vari kubudirira here kana kuti kunyepa kwevanhu. Takazwa kuchinzi kuri kubva mabhazi ari kubva Zimbabwe kuzoya kuzotakura zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa. Kubvunza handisi kuziya kuti zviri kubudirira here.
Hallo pastudio 7 tinowanikwa zvanhu ichiita dingindira rokuti nyika inovakwa nevene vayo. Chamisa futi mwene weZimbabwe kauya, ndo nyaya yavanofanira kuziva. Ende futi chimwe chavanofanira kuziva ndechekuti nyika zvakare inokwanisa kuurawa nevene vayo sezvavaiita ivo vanhu vezano. Hazvireva kuti kana ichivakwa nevene vayo haiurawi nevene vayo futi, inokwanisa kuurawa futi nevene vayo sezvayaitwa nezano izvozviyazvi. Ndo nyaya yavanofanira kuziva iyo. Ende vana veZimbabwe hatisisina nguva yekuvudziwa zvinhu zvisina nebasa rose izvozvo, zvepamuromo chete, asi pagiraundi tichiona kuti panyangara. Toda kumboti timbochinja gavhumendi, timboona kuti chichoita. Zano haina chainoshamisira chaingatiudza chekuda kuti irambe ichiti kwai tisu tinofara kuramba tiri mupawa. Ndimwe vanaani muZimbabwe imomo.
Ngaapinde zvake mukomana, ngaapinde Chamisa tomusapota. Tanzwa nekutambura munyika mafirime yekuzibatwa senhapwa. Ngaapinde mukomana agadzirise nyika, pamwe nyika ingaita zvakanaka tikadzoka munyika medu. Tanzwa nekupiswa nematai muno muSouth Africa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken negurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakaita musangano nezuro manheru nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky muguta reKiev. VaZelensky vakakumbira America zvombo zvine simba rakapamidzirwa. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo, tikatanga nekuvabvunza kuti vaZelensky munhu akadini uye sei vachitererwa nenyika zhinji kudari.
Ini ndinomuona semutungamiri ane courage, because zvaakaita izvi kuti amire in defiance ne Russia ine army hombe iri 10 times bigger than yeku Ukraine, ende kuti asatiza kukiv, because even my Americans kutanga paya vaitome encourage kuti chitotiza ubude chi munyika uno governor uri kunzi, akati handiende, ndinogara pano ndorwa nevanhu vangu. Asi ipapo akaratidza imwe courage, chimwe chivindi that you don't get usually from other leaders. Takaona vaya vekuAfghanistan kuti maTaliban paakapinda, president wacho akabva atiza very fast those wakaita kuti Afghanistan itekwe over ne Taliban very fast, because kana kusisina leader, it's very easy kuti even ordinary people naivo vative up kuti saka tenda kurwirei kana tisina mutungamiri anozvipira kumira nezvo.
Kana muchimuenzanisa nevamwe vatungamiri dzimwe nyika, mungavaisa papi mukushinga kwavo nekuda nyika yavo?
I think on a scale of 1 to 10, anotowana 11 chaiyo, because vashoma maleaders anomira nevanhu vavo nemavalues beliefs avo sezvazviri kuitiwa naZelensky. The courage chivindi chekuti agare imomo muKiev achitoziva kuti kuri kubhombewa mabhomba vachivaona every night, achiuya achidestroy parts of the city, but iye aramba aripo achitoita mapress conference achitomotivata vanhu vake. Dosaka uchiona army ya Ukraine mostly it's made up of my citizens. My citizens ndo arikurwa ma streets ne ma Russian. Tikutaura vanhu vasina training, military training, but who are fighting for nyika yavo. And Zelensky ari pamusoro-soro achiva encourage kuti all the way.
Tikuona kuti vaZelensky vanotaura kumaparamende nyika dzakasiyana-siyana pasi pose apa. Chinoita kuti vanhu vateerere Zelensky kudai chii nhaye vamoyo?
Ini ndingati persistence. Zelensky has been persistent and anoziva kushandisa social media nekuutilize mamedia houses. So munoona kana achidresa maparamende aya anotomeka sure kuti ari televised. Anotosimeka sure kuti message yake inosvika kwese kwese. I think munhu akangwara seri pakushandisa media ne social media, which makes him very relevant, because there's nothing even more powerful than information.
Munoona sekuti Vladimir Putin anga asingazivi here kuti vaZelensky vakasimbarara kudai?
No, I understand that this is like Putin. I think he understands the advice. Yakakwana, inomuza, plazi, Putin, understands the propaganda. Yaki, ya understands the world. Buti, ane military, yakawomarara. Tagai wona military yaki, buti electoro ane masivien. Ikoko ku Ukraine vanhu vasina even military training, so that means kuti zvatomu expose Putin kuti zvese izvi zvekuti ane military yakasimba inhema, haana military yakasimba, and also intelligence yake, haana intelligence yakakwana yekuziva. Ndosaka akapinda muUkraine achifunga kuti because uyu Zelensky is a former comedian, hapana zvaanoziva nemilitary strategy nematactics.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Zvongwedi apera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa zvakare kubva nhasi. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinokurudzira hurumende kuti irambe ichiita hurukuro nevana muzvina bhizinisi pamusoro pemitengo yezvinhu neyemari yekunze. Zimbabwe International Trade Fair inotanga mangwana Chipiri muBulawayo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.